manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 27/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vanozivisa kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCCC. Mapurisa kumasvingo anorambidza musangano wanga wakarongwa neshamwari dzava Job Scholar Job Scholar Solidarity Trust. Varimi vokanganisirwa zvirimwa zvavo nemakonye eAfrican Armyworm. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant muparamende Muzvare Fadzai Mahere vakazivisa nezuro kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC. Muzvare Mahere vakazivisa mashoko aya kuburikidza nedande mutande reX iyo yaimbonzi Twitter mushure memashoko akaburitswa nemusi wechina navaNelson Chamisa ekuti havachisinei nechekuita nebato reCCC iro ravakavamba uye ravaitungamira. Mumashoko avo kuvagari vedunhu reMount Pleasant Muzvare Mahere vakatenda zvikuru kupiwa kwavakaitwa mukana wekumirira dunhu iri vachiti chivimbo ichi hachisi chinhu chekutarisira pasi asi vakati vakaona zvakakodzera kuti vasiye bato iri sezvo rabvutwa nevanhu vavanoti vari kushanda nezano PF kuti iwane zvigaro zvakawanda muparamende kana kuti 2/3 majority. Vakatiwo havangarambe vari kubato rine utungamiri hwavasingazive uye zvinangwa zvisiri pachena. Dzimwe nhengo dzeparamende dzakaita semiriri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molokela navaAgents Gumbo vanomirira Heathcliff muparamende ndevamwe venhengo dzeCCC dziri muparamende vakatozivisa kuti vanomira navachamisa kunyange hazvo vasati vazivisa kuti vari kusiya zvigaro zveparamende here kana kuti kwete. Vachamisa vakapomera bato rezano PF mhosva yekuvhiringidza CCC nekudzinga makanzura nenhengo dzeparamende pamwe nemaseneta. Asi zano PF iri kuramba kuti ndiyo yakonzera kuparara kwebato rinopikisa iri. Studio 7 yaedza kwazvo kunzwa kubva kuna Muzvare Mahere asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Zvichakadaro nhengo dzeCCC dziri kutarisirwa kusangana mangwana kuti dzione kuti dzingaendesa mberi sei basa zvichitevera kusiya chigaro pamwe nebato kwevaive mutungamiri vachamisa. Mapurisa muguta remasvingo arambidza musangano wanga uchida kuitwa nhasi mumucheke community hall neshamwari dzenhengo yeCCC iri mujeri vaJob Scholar Job Scholar Solidarity Trust achiti kuungana munguva ino yechirwere chekolera kunowedzera kupararira kwechirwere ichi. Tsamba yakanyorwa nemukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Central Chief Superintendent S. Dube ichipindura chikumbiro chesangano reJob Scholar Solidarity Trust chekuda kuita musangano uyu iyo iri mumaoko eStudio 7 inoti dunhu remasvingo kusanganisira muguta mune dambudziko rechirwere chekolera nekudaro magungano akaita sairori haakurudzirwe. atina kukwanisa kubata mapurisa mumashingo kana mutauriri wemapurisa nyika yose assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pedanho remapurisa iri mukuzeya nezvinyaya iyi tabata murongi wemusangano uyu vari mutauriri weJob Scholar Solidarity Trust Robert Masaraure
Mbava ina zororo, ikaona murai ni mapida mpurisa ino kufuwa ndo ya kuchagwa. Wanguna angangwa ni urumende ya wanganozi ya kutuwata pamba wa skala sirika mtimo. Wakangozo warunjele kupiru kutuwa nwoda kuungana, wafunga kuti usinye wedu wako ya exposwa. Saka wana rama wachichika magungano edu wanoshika kuhuta wakwa kwa istana job skala. Ya kutuwa wanozi ya wakamuisa mtrongo sirika mtimo. Wanozi ya wakamufarira mtrongo za utige zine ini mtimo. Wanozi ya kuti munu akafarirwa ninyo ya kumirila mobilizing ali. Pose pano kutuwa zitare kuti job skala rataurwa hawa katikani. Sika wangende na mberi na kura mbiza magungano edu esa atukuronga. Mapulisa ekumashingo wadzira magungano anaita maviri mufikiri mwechete. Wachandisa chukonzero zaka siyana siyana.
Zvikonzero zvipi za mapiwa ni mapulisa kutuwa kura mbiza ekuungana uko.
Iswa kwa kaiswa mopa inakuisirwa kuti mapurisa yashandise chombo chekurambidza kuungana kwevanhu. Panyaya vanotaura yekuti magwaro edu haamite zvinodiwa nemopa. Handizvo zvinenge zvichitaswa pamutemo panenge pachifanwa kuti paitwa consultation. Kana vaona paine papesaniswa vachitaurira vanhu pavapesanisa kunogadzirisana kusvika gungano raenderera mberi nenyaya yekuti magungano anokiriwa kare neconstitution.
Chirikuzwa kuti mapurisa akurambidza kuungana achiti vari kutyira kupararira kwekolera. Muri kuti nechikonzero ichocho.
Tataura nana dhokotera vari kumasvigo. Chirikuzwa masvingo, makeses ekorera. Ari kutaurwa atadzisa vanhu kuungana. Zvikoro kumasvigo zvakavhurwa. Vana vari kudzidza. Vari kuita magungano anodarika 1000 pachikoro chimwe chete. Gungano redu rari chitasiro nziringi rine vanhu vane namba yakaita 7500 mucommunity wall haringarambidzwe nekuda kwekorera. Tikatotarisa kune vanhu vari kuunganirana misangano yakasiyana siyana machechi ari kuendera mberi achiungana. Saka kuti tiudzwe nyaya yekorera kungotsvagawo chekubata kutsvaga kutere mugati chaiko kwaakuitwa nemapurisa.
Vanga vari mutauriri weJob Scholar Solidarity Trust Robert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi munyika vanoti vave kuparadzirwa zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nezviyo nemakonye erudzi rweamiwem. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvekupararira kwezvipukanana zvinofamba zvichidya zvirimwa nezvimwe kana kuti Migratory Pest and Biosecurity Control Department mubazi rezvekurima rinoti makonye erudzi rweAfrican Armyworm neFall Armyworm aonekwa mumatunhu makuru mana anoti Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East neMidlands. Mumwe murimi wekutrilon kwazvimba murinhu reMashonaland West vagarika Sakala vakaparadzirwa munda wavo unosvika mahektare mashanu. Vanoti vakatozopiwa mushonga wekurwisana nemakonye aya nehurumende izvo zvakamisa kuparadzirwa munda wavo.
Munda wangu zvishuwa dai wakapera kutoparadzwa nemakonye chaiko. Dai pasina mushonga yandakazopiwawo neAgritex ndovakatozotibatsira, asi chibage chachapera nemakonye.
Mumwe murimi anoti akasangana nedambudziko remakonye aya ndava Gladmore Mukondiwa vekuGlendale kumashonaland Central. Vamukondiwa vanoti vakadyirwa mahektare matanhatu. Vamukondiwa vanoti mushonga wehurumende wakanonoka kuuya zvekuti vakafanotenga vega, asi waidhura zvekusvika madhora ekuAmerica 12 parita rimwe chete. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Evelyn Ndoro vanobvuma kuti makonye achekeshera mudunhu ravo munzvimbo dzinoti Sanyati, Zvimba, Makonde nechegutu, uye vari kuramba vachitambira mashoko ekuvazivisa nezvedzimwe nzvimbo dziri kuwanika makonye aya.
SeMashonaland West parizvino taita maoutbreaks. Sanyati ndo vakatanga kutipa outbreak yavo. Kunzvimbo yeSanyati kumino zvizopinda nemaresettlements auma old resettlements. Mutoko takatanga kuona maoutbreaks. Takawana zvakare maoutbreaks akaripotwa kubva kuarea yeTrilon kuZvimba district. Tine mamwe aripo akaripotwa kubva nezuro namarumwe zuro ari paarea yeLions Den.
Amai ndoro vanoti vanotarisira kuwanda kwemakonye sezvo mvura yambomira kunaya. Asi vanoti kana mvura ichinaya makonye aya anourayiwa nemvura. Asi kana kwave nezuva mazai emakonye anokurumidza kuchochonya uye makonye anokura nekukurumidza.
Especially kuzvino totoona kuti anogona kuti wandei noti kazuva kakubuda. Saka anogona kuti wedzere maoutbreaks edu.
Vakapanobata chigaro chemukuru anoona nezvezvipukanana zvinodya zvirimwa kana kuti acting director for migratory pest control vashingirai Nyamutukwa vanobvuma kuti vari kuziviswa nenzvimbo dzakawanda munyika dziri kuwanikwa makonye ari kudya chibage nezvimwe zvirimwa. Vanyamutukwa vanoti kusvika pari zvino varimi vanosvika 234 kana kuti 234 vadyirwa minda yavo nemakonye eAfrican armyworm uye vari kupa varimi ava mishonga yekuuraya makonye pachena. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanokurudzira varimi kuti vatarise makonye zvakanaka muminda yavo munguva ino mvura yambomira kana kuti scouting.
Vanhu vakuwana mukana wokuti vachipinda muminda, but semurimi varimi vanoziva kuti nguva dzakadai ndidzo nguva dzekutarisa kuti hapana here zvimwe zvingada kukanganisa chirimwa chedu kupinda mumunda kuita yatinoti scouting.
Makonye rudzi rweAfrican armyworm anofamba akawanda achidya mashizha echibage, zviyo, munga neuswa uye ane ruvara rutema pamusana sekutaura kwava Nyamutukwa.
Tikatarisa makonye African armyworm anogona kufamba akawanda. Kana zvibage zvedu zvichiri zvidiki tinogona kusarirwa tisisina chinhu mumunda nekuti mashizha anodya ari pachena, haana hunhu hwekuwanda mukati memoyo kana anokura sezvinoita makonye efall armyworm.
Vanyamutukwa vanoti varimi vanofanirwa kutarisa makonye muminda mavo zuva rega rega uye kuti vazivise vanamudhumeni vari pedyo navo kana vaona makonye muminda mavo. Kusvika pari zvino makonye anonzi aparadza mahekta 164 kana kuti 164 hectares dzechibage nemahekta 57 kana kuti 58 hectares emapfunde pamwe nemahekta 32 kana kuti 32 hectares euswa. Makonye anonzi anokwanisa kuurayiwa nyore nevarimi kana vakashandisa mushonga unonzi Kabari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru zvevanhu zvapora mumaguta nemadhorobha muKenya zvichiratidzira kusafara kwazvo nekuurayiwa kwakaitwa madzimai anodarika 12 munguva pfupi ichangodarika. Kushoropodza kuurayiwa kwemadzimai uku ndiko kuratidzira kukuru kwati kwaitwa munyika iyi kunopikisa mhirizhonga inoitwa kumadzimai iyo kushungurudzwa kune chekuita nekuti munhukadzi here kana kuti munhurume. Muguta guru reNairobi varatidzira vanga vakapfeka mbatya dzine mazita emadzimai 14 akaurayiwa mwedzi uno. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Loveness Mainato vanova ivo mutungamiri wesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe rinobatsira vanorarama neusope. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mainato. Mungatitsananguriro yekuti sei makafunga kutanga sangano iri?
Izvi zvakaitika kuburikidza nematambudziko ayo taisangana nawo, saka matambudziko akaramba oshungurudza ndokuzoona kuti pane basa guru rinoda kuitwa rekudzidzisa vanhu maringe nevana vane albinism. Vamwe vaiti vana vaita usope nekuti mai vanga vachiita zveunzenza zvechipambi. Vamwe vakati pane uroyi hwakaitika zvinenge zvinoitika kana munhu aine uroyi hwaainawo. Vamwe vakati ndezvekusekwa naMwari, Mwari anenge achikura nekuti pane zvaunenge wakaita pakukura kwako uri mhandara, saka Mwari vanenge vakukuranga kuti uve nevana vane usope. Vamwe vakati kudzinza kwedu hakuna zvakadai, nokudaro vakabva vataura nehama dzemurume vakataurirana kuti aiwa uyu mudzimai ngaende nekuti vana ava vane usope havasi vedu. Saka tindakazotanga sangano rinouda kwekuti ini ndine vana vaviri vane usope. Matambudziko andakasangana nawo akaita kuti ndipinde muchipatara nedepression. Ndichizobuda muchipatara ndakazoona kuti vazhinji vane dambudziko kana vachinge vabatsirwa vana vane usope, rekushungurudzika kusvika mhuri dzaparara, vanhu vachipomerana vachinongedzerana zvigumo iwo kuti iwe ndiwe wakonzeresa. Izvo zvisiri izvo, kuri kuda kwaMwari, nekuti vana vatinopiwa zvipo zvinobva kuna Mwari. Saka takatanga sangano tichida kugadzirisa kubva panotangira kubarwa mwana kusvika paanokurira nemunharaunda nekuzvikoro nemumabasa, kuti tigadzirise pfungwa dzevanhu dzive dzakajeka uye dzakachena maringe nevana vane usope.
Sangano renyu rinobatsira sei vane usope?
Tinopinda mukati mekurarama kwemwana uyu kune vabereki vake, hama dzavo, hama dzevabereki, kuitira kuti vazive kuti kuuya kwemwana ane usope mumhuri harisi dambudziko uye hazvisi zvinhu zvingashoresa mumhuri kana kuti kuunza minyama mumhuri sezvinofungwa nevazhinji, vachikonzeresa kupararira kwedzimba dzababa naamai vane usope. Saka isu tinodzidzisa kuti mwana uyu ngaagamuchirwe, musanetsane mukati memhuri. Tinozobuda toenda kunodzidzisa vari munharaunda vaanenge achizogara navo mwana uyu kuti vasarambidze vana vavo kutamba nevana vane usope, tichiita kuti zvakare vana vakuru vachizikamwa kuti vakangofanana nevamwe vana vese mukati mekurarama munharaunda matinogara.
Kana vana vanorarama neusope vaakuenda kuzvikoro, munovabatsira sei?
Tinopinda muzvikoro todzidzisa kubva paprimary, ndopaya patinoti grassroots level, totangira pasi pasi chaipo kubatsira munhu ane usope kuti vekuchikoro ngavamugamuchire sezvaari, varege achisangana nevamwe mukuwadzana pakuverenga mabhuku, mukutamba mitambo nezvakasiyana siyana. Tinozokurudzira zvakare vari kumabasa kuti vatorewo vanhu vane usope vapinde mumabasa kana zvikwanisiro zviripo, kana dzidzo yavo ichiringana ichiita kuti vapiwe basa ngavapiwe basa. Tinoyokurudzira kuti pave nekubatana kwakadaro ikoko, pave nerudo zvakare. Tiri kubatsira zvakare vana vechikoro vanenge vasina mari dzechikoro, vanenge vari nherera nemayunifomu zvakare.
Mataura imi kuti muri kushanda nemadzimai, zvii zvamunenge muri kuvabatsira navo madzimai vane vana vane usope vasina zvikwanisiro?
Tinozondobatsira vana mai vanenge vari masingle parents, vanenge vakatizwa nevarume kubata kwemaoko nemamwe mayuti, vachigadzira sipo, vachigadzira kobra yekuzorapa uriri, vachikuya dovi, vachichengeta huku, vachichengeta suro, vachiita mabasa ekubata kwemaoko kuti vakwanise kuzorarama nekuzvimiririra. Tinoita zvakare mitambo yekusimbisa kuzvimiririra, tinoti maconfidence building projects, akafanana nekuimba, akafanana kuitawo mimwe mitambo yekudetemba, yemadhirama zvakasiyana siyana. Tinobatsira vanenge vaine matambudziko ekensa, denda rekensa, tichivabatsira nemafuta avanozora, tichivabatsira kuvaendesa kuzvipatara, tichidyidzana neministry of public service, labour and social welfare kuti vakwanise kuwana kurapuka nokubatsirwa pachena.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tichange tichienderera mberi nehurukuro yedu naamai Loveness Mainato pamusoro pe vari kurarama neusope svondo rinouya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera. Pamusoro pedanho rehurumende rekunzi kutanga gore rino yave kubata mitero pazvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvinobva kunze kwenyika. Tavabata kuti tinzwe kuti chii chasvitsa kuti vange vachichema chema.
Ndingangoti danho iri rauya sechibhakera kuvanhu vazhinji vakaremara, zvikuru sei nevimbiso yehurumende yavanga vakapa mubudget statement ravo regore rapera kuti vachaita zvose zvavanogona kuti vanhu vakaremara vange vachiraramawo upenyu hwekukwanisa kunge vakazvimiririra uye hune chiremerera. Ndinoona sokuti danho iri rinokwikwidzana kana kuti rinorwisana kana kuti harifambirani nezvakavimbiswa nehurumende.
Tinozwa kuti hurumende pose painoronga kukwidza mitero kana kuita bhajeti yegore inoenda muvanhu ichinzwa pfungwa dzevanhu. Vakanzwawo here pfungwa dzenyu pamusoro pedanho irori ravakazotora rekubhadharisa mitero iyi?
Ndingangoti nini tine vamiririri vanotumirira maseneta maviri. Tine vimbo yekuti sevanhu vanotumirira muparamende vachakokorodzana nevamwe vavo vonesana kuti danho iri risaenderera mberi.
Ndezvipi zvamungataura nemazita zviri kubatirwa mitero kana zvakapinzwa munyika nevakaremara zvavanoda kushandisa zuva nezuva?
Kubva pane chiziviso chatakaona zvinoita sekuti zvinhu zvakaita semawheelchair, zvinhu zvakaita semacrutches, zvinhu zvakaita semagrass ekuonesa ndezvimwe zvezvinhu zvichaiswa mutero iwo we15%. Tinoziva kuti wheelchair ndiwo makumbo emunhu anenge asingafambi. Tinoziva kuti macrutch ndiwo makumbo emunhu asingafambi kuti ange achikwanisa kubva pane imwe nzvimbo achienda pane imwe nzvimbo. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvinenge zvitoshanda zuva nezuva. Totarisa zvinhu zvine chekuita nebraille, ndiwo maverengero evanhu vasingaoni. Saka zvinhu zvachona zvine chekuita nebraille, hatingati mapekinzi braille, kana aiswawo pamutero iwowo zvoreva kuti zvinokanganisa chero kudzidza kwevanhu vasingaoni, kufamba kwevanhu kana raramo inodzikira chiremerero nekuti tinenge tisina zvinhu zvakakwana.
Danho iri richaomesera vakaremara zvakadii tichiona kuti zvizhinji zvezvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvinhu zvinonzi zvinobva kunze kwenyika, zvichireva kuti zvinofanira kutopinda munyika zvichibhadharuka mitero?
Vanhu vakawanda vakaremara vanorarama nehwaku mukwako, vanorarama zvekutsanzira, zvichireva kuti kana zvinhu zvavanoshandisa izvo zvisingagadzirwa munyika munomu kana zvawedzerwa 15% pamitengo yazvo, zvinotoreva kuti vanhu vakaremara vamwe vanenge vasingatokwanisi kuti vazviwane zvinhu izvozvo.
Vanorasikirwa nenzira dzipi ivo vakaremara ivava nekukwidzwa kuri kuitwa mitero yamuri kutaura iyoyi?
Munhu anoshandisa magirazi, magirazi ake paano expire anenge asingatakwanisi kurarama raramo ine chiremerera. Munhu anoshandisa wheelchair yake ikatyoka kana kuti pane zvinoitika kumacrutch, munhu iyeye asatokwanisi kufamba. Saka zvinhu zvinokwanisa kukanganisa vanhu vakaremara zvakanyanya kubudikidza nekuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichidiwa hazi zvinhu zvinowanikwa munyika yeZimbabwe.
Avanga vari vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vari parunare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nharimbozha yavo yanga isiri kupinda. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo. Muchikamu chemitambo yezvikwata zvakapinda mugungano rezvikwata 16 kana kuti round of 16 kumakwikwe Africa Cup of Nations ari kutambirwa kuIvory Coast. Mutambo wezvikwata zvekushamhembe kweAfrica zvinoti Angola neNamibia uri pakati pari zvino. Uye zvibodzwa zvakamira zvakati Angola 0 Namibia 0. Mumwe mutambo wechipiri uriko nhasi wakamirirwa newakawanda uri pakati peCameroon neNigeria izo dziri kutamba zvakare nhasi. Mangwana kune mitambo inoti Egypt neDRC neEquatorial Guinea ichitamba neGuinea. Mukuziya nezvemitambo iyi tabata vanoongorora zvemitambo vari mukuru weRimas Sports vaNesbet Moyo.
Tichitarisa mitambo yamataura nezvikwata zvamataura izvi, ndichatanga nekutaura pamusoro peAngola neNamibia. Tofunga tikatarisa zvikwata zviviri izvi zvanga zvaane nguva yakatirebei zvisingabudire kuti zviende kumakwikwi eAfcon zvavaita rwendo runo. Zvichidarozvo, Namibia ndoona sekuti inyika yekuti vazhinji vangu vasingatarisire kuti ingasvike kumakwikwi iwaya, zvakare kuzokwanisa kuti iende mudanho rechipiri last 16 vazama nepavanokwanisa kuti vatambe zvinonwisa mvura. Asi chikwata chavari kutamba nacho cheAngola ndinoona kuti chinogona kunge chiri pamberi zvishomanana, nokuda kwekuti mukatarisa Angola muchaona kuti kwemakore akatirebei inochiwanzoita tsika yekuburitsa vatambi kana kufukunura vatambi vanoshura mari. Ndofunga muchatondera makore akapfuura kwangu nana Akwa. Ndinoona sekuti Angola inogona kuenda pamberi shoma kuti ipfuurire mberi nekuenda kudanho rechipiri.
Pamutambo weNigeria neCameroon ndechipi chikwata chamungaona chinobudirira kuenda mberi, tichitarisawo kuti Cameroon inenge yakati tatarikei mumitambo yayo yekuvhura makwikwi aya.
Pazvikwata zviviri cheCameroon necheNigeria ndofunga tese tiri kubvumirana kuti zvikwata izvi hazvisisiri zvazvaive zviri makore ayapfuura. Saka ndoona sekuti zvikwata izvi zvinogona kuzonetsana kusvika dzimwe nguva paextra time kana kutosvika kumapenalty, nekuti vanenge vane simba rakada kutoenzanei.
Mangwana kune mimwe mitambo yeround of 16 tinoona Equatorial Guinea ichitamba neGuinea, Egypt ichitambawo neDRC Congo. Zvii zvamungatarisira kubva kumitambo iyoyi?
Pamitambo yemangwana iyi pakati pechikwata cheEquatorial Guinea neGuinea, ndinoona Guinea ikasasunga dzisimbe inogona kuzvambaradzwa neEquatorial Guinea. Ini ndakatarisira kuti Equatorial Guinea ingakunde. Tochitarisawo zvemutambo weEgypt neDRC. Egypt zvairi pakaoma kuti tingoti vangangokundwa zviri nyore. Saka mutambo uyu pakati peEgypt neDRC ndinoona kuti tinogona kuupa Egypt.
Aiva, tinotenda zvikuru kunzwa kune nyanzvi yezvemitambo yenhabvu vari mukuru weRimas Sports vaNesbet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vanozivisa kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCitizens Coalition for Change. Mapurisa kumasvingo anorambidza musangano wanga wakarongwa neshamwari dzavaJob Scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust. Varimi vokanganisirwa zvirimwa zvavo nemakonye eAfrican Armyworm. KuAfcon Angola neNamibia dzichiri mangange 0-0. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
soku izikati.